kugarana kugara semadzimai vari muZimbabwe tangatanga takaona kuti nyaya iyi inyaya yedu tinofanira kuona zvatinokwanisa kuita tiri madzimai saka kana tichikwanisa kubatsirwa nehurumende yedu nedzimwe dzenyika naiwe President Obama zvinenge zviri zvinhu zvakanaka chaizvo nekuti zvakakosha kuti madzimai abatsirwe pakurudzira nyika yedu nekuti madzimai mazhinji atinoshanda nawo ndo vanoshanda chaizvo mumaminda nekurudzisa vana saka vanokwanisa kuita mabasa akanaka anokurudzira mhuri dzavo semadzimai atinoshanda nawo isusu kumanharaunda kumamisha vanorima unotoshama chaizvo kuti mukavapa mari somanini vanotorimawo zvinhu zvinoita kuti zvinotengwa nevamwe vanhu vedzimwe nyika zvakaita sepaprika vokukwanisa kurimawo zvinhu zvakanakawo kunge mapuretos anotengwawo nevanhu vemuno
Maisi Banda, imi makanga muri kumusangano mukuru uyu wekuKenya zvii zvamungati makadzidza zvamuchapakurirawo madzimai amunoshanda nawo vekumaruwa
ndakadzidza zvinhu zvakawanda but chimwe chandakaona chaizvo ndezvekuti madzimai pachezvavo vanofanira kunge vane vanga ravo rakanokwanisa kuvamiririra kuti vakwanise kuita zvinhu zvavo sekunzwisisana kwavanoita semadzimai chinhu chakatarwa nasamos vekuusa akaita speech yeclosing day yanga yakasimbarara chaizvo yekuratidza kuti vakaona kuti madzimai iko kuus vanga vasingakwanisi kuwana mari yekuita mabhizinesi avo saka ivo neshamwari dzavo vakatanga vakatangisa bhanga ravo raibatsira madzimai kakuita bhanga ravo ikoko kwakatoita chinhu chakanga chakatonaka chaizvo kuti President Obama vakatovaona semunhu ane pfungwa dzakanaka dzinobatsira madzimai saka izvo zvakutoshanda chaizvo nehurumende vachibatsira urongwa hwemadzimai kuti vanobatsirwa sei kuwana mari kuti mabhizinesi avo aendere pamberi ndeo chinhu chikurukuru chandakabata but chimwewo futi chandakaona ndechekuti semadzimai tinofanira kutarisa kuti information technology zviri kuitika neinformation technology tingazvishandise sei mabhizinesi edu kuti tikwanise kuita basa zvakareruka
imi munoita basa rei uyezve takanzwa President Barack Obama nezuro vachiti ivo madzimai ngavaendeswe kuzvikoro uyezve vapiwe ivo mukana wokuti vawane rubatsiro panyaya dzezveutano mungatipiwo maonero enyu here
aiwa zvakatorwa naobama zvakanaka chaizvo isini zvatinoita tinopa mazvikwereti kumadzimai kazhinji vanoshanda kumamisha vanorima uyezve tinoshanda nevechidiki tichivapa urongwa hwekuti vakwanise kuwana mari tavadzidzisa saka bhizinesi redu hatingotarisa kupa munhu mari chete tinenge tichida kutraya kuvadzidzisa kuti vanzwisise kuti kutora mari yekukwereta zvinomboreve chii kwavari nemhuri dzavo vazivewozve kuti kana vachiita mabhizinesi avo ngava vatarise sechinhu chinokosha vasangoti aiwa ndezvekubata bata asi vatotarisa bhizinesi sebhizinesi chairo vazive kuti ndikatora mari ndichashandisa chakati 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 ndozoidzora